danhoiri rakatiomei kune vamwe vazhinji ati kumavhenda akafanana nevanotengesawo masikati ese vachizobudawo muguta kwakachena avari handifungiriri wabata zvakanyanya asi avo vanozotengesa zvinhu vatiousiku ndovanga vachinzi vanokonzeresa mbavha nechinji avohongu tingati vangaonokupomedzwavo kuti vabude nokuti bhizinesi nderemasikati usiku hausisi webhizinesi vakomana vanenge vakuita basa kuti vachenesewo guta vadzivirire kumbavha nekune vanoita zvisina kunaka vanotengesa basa usiku vamafume vakaclarifya ipapo kunzi aiwa kuyi hakuna vending business inoitika usiku asi vemasikati vanogona kushanda asi manheru morongedza zvinhu zvenyu moenda nekuti vamwe vanga vakutengesa kusvika pakati peusiku vari mumaguta
toenda kuna vatongogara munoonawo sei danho ratorwa nehurumende iri
danho iri danho rakanaka chaizvo ngekuti zvanga zvaita mari yamaviri emurongo ongoti tukapita mutauni ongoti totadza kuti ofamba sei kadai sowatika madomasi evanhu nyama inenge ichingotengeswa ari mubhaketi pane bhunzi saka unotoona kuti nyaya yeutano hwevanhu vanga vave patambo nenyaya yemavhenda anga akutengesa asiri panzvimbo zvakatanga vanga vasingatevedzere mutemo ukatata zvakare nyaya yekuti kune vanobhadhara maresinesi kukanzuru zvoita kuti pave neunfair competition yekuti uyo angosimakuna matukitazi yake mafuta oenda pamberi peok otanga kutengesa aripo ipapo oiti tukita $2 ok anenge asita $3 vanhu vomhanira kwaari but ok anenge achibhadhara mataxis ok anenge achibhadhara vashandi magetsi zvakadaro saka tinoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka idanho rekuti vanhu ngavanotengesere munzvimbo dzakatarwa muzimbabwe muve neorder
vakamira zvataurwa navatongogara munoti
iro danho rokuti vavhenda vese vanotengesa zvakadai zvakadai harina kumira zvakanaka pakuti kanzuri iyo pachezvayo yaifanira kunge ine nzvimbo dzainopa vanhu vokuti vatengesere munzvimbo imomo vanhu vangazoita barira mhanya muguta kana vaine nzvimbo yokutengesera kuvafambira vemakanzuro vese kuvati tipewo nzvimbo tipewo nzvimbo nzvimbo dziya dziri kupa maland barons hadzisi kupiwa vanhu vanozvitsvakira mari kutengesa haisi mhosva kutengesa kutsvaga kurarama pane kupira munhu kanzuri ndiyo yainonge yakanganisa pakutanga ngaitange yapa vanhu nzvimbo dzokutengesera zvakaitira kubulawayo bulawayo vakavhara mamarodzi vakapa vanhu havasi kunetsana nevanhu vakaita seivavo vanobhadharisa ipapo zvino muno muHarare mune umbandanyire kuti vanokunonga
vatongogara hanzi hurumende nemakanzuru ngavaite urongwa hwekuti vanhu vapiwe nzvimbo dzekutengesera
zvagara nzvimbo dziripo dzekutengesera asi kutoti mavhenda anenge achiti hakuna vanhu saka mavhenda anenge achitochera imo mukati mecbd imomo ndimo vanenge vada kutengesa madomasi vari ndomo vanenge vada kutengesa ingave mushonga nenzoka yemusana vanenge vachida kutoya imo cbd imomo kune nzvimbo dzakatarwa ukatotarisa munzvimbo dzakatarwa nehurumende kune vekusumburina vanhu vanenge vachingoda kungouya imo cbd imomo saka zvenzvimbo haimwewo nyaya izvi
vakwamira hanzi muri kuti mukati meguta ndo mune mari muri kuramba nzvimbo dzakatarwa nemakanzuro
ndine mubvunzo mote zvavanda kubvunza komure dzitokogara wekuti kamati nzvimbo dzekutengesera dziripo mungandipa one here ini semutungamiri wemavhenda mungandipa nzvimbo one here iri kunzi titengeserai apa muHarare
vatongogara
pane musika itori nzvimbo yevavhenda iyoyo minzvimbo yanga yakavhurwa kupoka kolo inzvimbo yanga yakavhurwa nehurumende achiusa kuti mavhenda anofanira kuvhura maassociations avo vachitaurana nzvimbo dziri shoma ngavaitaure zvestructure voenda kunoa kuti tido nzvimbo pakati pakati vanoona vachibatsira
vakwamira matanho apa maakutorawo imi semasangano anomirira vanotengesera migwagwa nedanho ratorwa nehurumende iri
danho iri rakaoma kuvanhu nokuda kuti vakutsvaka kuti vanhu vazhinji vachienda kunoba mumigwagwa nokuda kuti vanhu vari kurarama varikutengesa vachienda kunofidha mburi dzavo uyezve zvavari kutaura kuti nzvimbo dziri kwakati kwakati izvezvo hakuna nzvimbo kuti kumbare nzvimbo dzacho dzakatotorwa kudhara zvisati zvavepo kokakola vanhu vakanga vari kokakola vakabviswa kukanti kwakuvakwa neold machwal kanti nzvimbo yakatengeserwa old machwal izvezvi hakuna kutengesa vanhu vakatobuda vari kurodhi kuchaikuta kurodhi kurodhi saka ndozvandati hakuna nzvimbo nomavhenda kana apuswa abuda ikoko voenda kupi zvizvizvaa zvezimbabwe zvoda kurarama zvisingadi kurarama neukopokopo nokubira vanhu
vatongogara vanhu vari kuti hurumende nekanzuro havasi kuitawo bandiko ravanofanira kunge vachiita rekuchenesa nzvimbo dziri kutengeserwa idzi munoti iwo
nyaya yekuti kanzuro haisi kukina nzvimbo jesi tingabvunzana nazvo but ivo vanhu vanoshandira panzvimbo iyoyo ndivo vane responsibility yekutsvanga yekuchenesa pavanoshandira saka vanhu ngavasungu vanenge vachisasamarara iyaya